ichokwa kuti nasima ngwanani tasangana ne city council nemame ma organizations kuongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuproblema.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi?
Isusu tatenda council ne stance akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabusinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vakizoenda kwandiri problem iripo, problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabusinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure inyaya yakagara iripo. Mvura yayo yaita makore 125 and up to now still dealing nemaproblems einfrastructure. Tiri kuti city council ne government, national government, vanofanira kuti vaite come together vasolve nyaya yemvura iyi kubhuwe once and for all, because it will affect production of my company and at the same time inogona kuchase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizinesi enyu?
Magetsi dzasanada nyaya inesa zvikuru and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water you need magetsi and kana kusina magetsi that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem ndiyo production again kuti most of the time hakuna magetsi and therefore production not get.
Saka vekanzuro vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvokuti mungawana mvura?
Vari kutarisira vhiki rinouya, vari kuti vanogona kupedza paweekend iyo.